This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kukadzi 24 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Totera ideology yemusangano weZanupiyefu. Asi kana paita 1 more veteran or 2 more veterans vanenge vakutsauka zvarire musangano, isu semayouth hatinyari kuvataurira. Tinovataura kuti pamusoro ecomrades makutsauka.
Vechidiki vebato reZanupiyefu voshora zvakare vamwe vakarwa hondo kuratidza kupindwa napongwe kwaitwa mubato reZanupiyefu. Sangano reAmnesty International rinoti Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu, asi veZanupiyefu vanoti ndezvemugodzi matsuro.
Aiwa kambwa nokongarebo kakangouya just from Norway. Haisinzwe kuti yakafungwa pakunzi rikaindinyore songano dzaNdarebo. Ranga ritori bhiti raigadzirwa pai, bhiti rogadzirwa, bhiti rogadzirwa, bhiti dzanakidza. Dzanakidza kudaro sevanhu vovanga vangoro mumudhu wekunakirwawo kwakungotangawo nekungoimba hanegongarebo kongako ajizapezanegongarebo kongiro.
Nhasi tine hurukuru nemuimbi Dr. Tawanda Benson vakaimba kambo anekongarebo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutewedzeri wemunyori wevechidiki muZanupiyefu Youth League vakudza Chipanga nhasi vanonzi vayambira vamwe vakuru mubato iri zvikuru vakarwa hondo yerusununguko kuti vanogona kudzingwa mubato sezvakaitwa mushakabvu Edgar Tekere. Izvi zvinoratidza pachena kuti zvinhu muZanupiyefu zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo, sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira kuti vanhu vamire kukandirana makobvu nematete uye kudzingana mubato, asi zvinenge zvisiri kuteverwa. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakukushuwo muchinoi nhasi, vakudzai Chipanga vati munhu wese anorasa gwara remusangano anodzingwa mubato reZanupiyefu, sezvakaitwa vaimbovi munyori mukuru mubato iri vatekere kunyange vari mumwe wevakavamba bato reZanupiyefu muna 1963.
Kana Rugare Gumbo is the war veteran asi vakarasika musangano weZanupiyefu. Kumanikale ndakatana naEdgar Tekere, mafounder members emusangano weZanupiyefu asi vakarasika muZanupiyefu. Takatana naDidmus Mutasa, vakabuda zvakare mugwara reZanupiyefu, but they are all veterans. Gwara remusangano sematauriro avaMugabe ndoretinotedza. Hatitedzi maindividuals, totera ideology yemusangano weZanupiyefu. Asi kana paita 1 more veteran or 2 more veterans vanenge vakutsauka gwara remusangano, isu semayouth hatinyari kuvataurira. Tinovataura kuti pamusoro ecomrades makutsauka.
Vachipanga vati vaneta nevanhu vavanoti vanonepedzera kuda mukuru webato vari zvemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vati munhu anoda vaMugabe anofanirwa kuda mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo vose pamwe nembwa dzavo zvakare.
Wada vaMugabe chibva wada naBona Mugabe. Wada vaMugabe chibva wada naRobert Junior Mugabe. Wada vaMugabe chibva wada naChatunga Mugabe. Hatidi munhu iko zvine zvanoti rimwe gumbo riri kuna vaMugabe, rimwe gumbo rako riri somewhere else, pasinazvo.
Vachipanga vayambira vechidiki kuti vasashandise ruzivo rwechimanje-manje rwedande mutande kutuka nekushoropodza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Mugabe. Vamwe vechidiki vapinda musangano uyu vanosanganisira vaInnocent Amandishe, murongo wemusangano, vatungamirai mutonhodza, vanoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muboka ravechidiki munyika, vaLostias Takarusikirwa, vanoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai echidiki munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mune imwe wenyaya, munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda, vati havaoni chakaipa pakuendesa nyaya dzavo kumatare edzimhosva. Izvi zvinotevera mashoko evamwe muzano PF ekuti nyaya dzine chekuita nebato hadzifanirwe kuendeswa kumatare. Bepanhau reHerald rakashorawo vamatema danda nevamwe vavo vakaendesa kumatare chimwe chikwata chevakarwa hondo chiri kuzviti chave panyanga chichitungamirwa namuzvare Mandi Chimene. Blessing Zulu Studio 7 abvunza vamatema danda nezvenyaya yekuenda kumatare iyi.
Nyaya dzekuo Veterans Association nedzekuZANU-PF dzakasiyana, nekuti ZANU-PF ine madisciplinary structures kubva pabranch kusvika kuhighest level. Kuo Veterans hakuna zvakadaro, tine constitution imwe, nyaya dzedisciplinary action, but dzinotorwa kana vanhu vachitedzera constitution. Bari kana vanhu vadhura constitution nepadumbu vachiita zviri unconstitutional, kuti muvadzosere munyaya dzeconstitution munotoda dare rinokudzosedzana imesi.
Asi muri kuona pane kutaurirana here pari zvino pazvichemo zvenyizvi?
Kutaurirana nani?
Nevakuru kuti zvigadziriswe.
Tagara tichitaura, tinotaura. Kutaura kuda kwamunoreva kwataida kuita kwakuri kwekuti isu tinotungamirira vanhu vakarwa rusununguko rwenyika. Dzimwe nguva vanenge voti ha kuti iva vakuru zvinhu zvatinongotaura zvisingafambi vari kutaura. Saka tinenge tichiti isusu macomrades anobva kumatimana enyika vauye vazoona, toita maresolutions tese, toaendisa tose. Ivo ndo vanokambenera musangano vari kumusha, vanenge vakukwanisa kutaura kuvanhu kuti isu takakurudzira hurumende kuti iite zvakati, hurumende ikati iri kuita kana kuti yakati iri kuomerwa nezvakati, vave nemhinduro dzinenge dziri dzinobva kuvanhu, dzemibvunzo inobva kuvanhu, mhinduro dzibva kuhurumende, zvoreva kuti hapasina distortion. Ndo zvataida izvo.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nhasi raudza dare reSenate kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika, uye mapazi ehurumende ndo harinoti ari pamberi pakutyora kodzero idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vanoona nezvezvirongwa musangano iri vaZimbabwe Chimbwa namuzvare Roseline Hansi vaudza komiti yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu kuti kodzero dzevanhu dziri kunyanyotyorwa munyaya dzine chekuita nedzidzo, pekugara, utano pamwe nechikafu. Vaviri ava vati sangano ravo riri kushushikana kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti hurumende inosungirwa kuwanisa vanhu pekugara, zvekudya, dzidzo pamwe neutano. Vanhu vakawanda vari kuputsirwa dzimba dzavo mumaguta. Vatiwo vana vari kudzingwa muzvikoro, uye madzimai anotadza kubhadhara mari kuzvipatara vari kuvharirwa muzvipatara mushure mokusununguka vachinzi vanofanira kutanga vabhadhara mari. Vatiwo apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa, vamwe vanhu vari kunyimwa chikafu nekuda kwekuti havasi nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF. Vachimbwa vati zviri pachena kuti bumbiro nekodzero dzevanhu zviri kutyorwa pachena, uye mapazi ehurumende ndo mamwe ari kuita izvi.
Tiri kutambudzika chaizvo nekuti bumbiro redu idzva remutemo rine marights araa kuprotekta anosanganisira iwo atingatiwo maeconomic, social and cultural rights, zvakanangana nekuwanikwa kwechikafu, dzidzo neyatingati right to health. Asi pasi apa tiri kuona kuti izvi hazvisi kuitika.
Vati woimu nyaye no wa Suisa, inyaye kunyangarika kwa waita izamara, pamwene kuti hurumende inengesiri kutora matano ekuwa traka. Asi Senator Judith Mawireve Mutare Central wa Zanu PF, vati wanoshamisika kuti sei pari kungotaurwa nyaya ya vadzamara, ipo pane vamwe vakatsakatika munyika.
There's a lot of people on the but you're not talking about it. Ini nashiko kumpira, my suggestion is, I'm katipestera, samapestera murupita, kune mamu wano, jisaradzi, nukuti kunzoko kakwana, otarotika na usinamari, don't be recognized.
Asi muzvare Hans vati sangano ravo rinobatsira munhu wese munyika risingatarise kuti wabuda mbamani.
Tara kuti susu tikaziviswa kuti pane munhu atsakatika tinoenda kumatare kana kuita zvatinokwanisa kuita kana kuenda kumapurisa kunobatsira munhu tamhangari.
Ishe Dasta Chisunga vekumbire vanoenenge vekomiti vati kubva kuumbo hwapiwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munyika uye komiti yavo inofanira kuongororwa kutyorwa kwekodzero dzevanhu nechinangwa chekugadzirisa zvinhu. Vachimbwa vati vanofara nechido charadzwa nekomiti iyi vakativo hurumende inofanira kutora matano ekutevedzera bumbiro remutemo iro rinopa vanhu kodzero dzavo dzose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, sangano reAmnesty International nhasi raparura gwaro remamiriro akaita nyaya dzekodzero munyika dzepasi rino kusanganisira Zimbabwe rinove gwaro ra 2015-2016. Gwaro iri raparurwa muJohannesburg, South Africa. Amnesty International yatiwo hurumende haisi kuzadzikisa zviga zvebumbiro remutemo uye iri kumbunyikidza vanhu vanenge vachida kuratidzira kuputsa dzimba dzevanhu pasina mutongo wedare, kusunga vatori venhau uye kusatsvaga vaitaidza marava vekusvitsa gore vapambwa. Asi sangano iri rate riri kufara kuti Zimbabwe haina kuuraya kana munhu mumwe chete pane vakatongerwa rufu munyika vari kujeri rechikurube. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paamerican university muno muwashington dc.
Ndinobvumirana izvozvo kunyanya tichiona kuti bumbiro remutemo rakaiswa 2013. Kubva ipapo kusvikana nhasi hapisati pava nemitemo yakanyorwa kana kuti yakafambiswa inoitirana kuti iinderane nebumbiro remutemo idzva. Kazinoreva izvo kuti Zimbabwe chero yakaisa zvaebumbiro remutemo haisati yagadzisa mitemo yayo kuti iinderane nebumbiro idzva remutemo. Saka tine bumbiro idzva remutemo but pasina mitemo inowirirana naro. Zvakare kana tichiona nyaya dzekuti vanhu vaungane zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kutiti pakodzero dzevanhu dzekuti vaungane. Tikatarisa zvakaitika iko zvino mazuva apera zvemawar veterans akatraya kuungana vakarohwa, zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuti vanhu vange vachitenderwa kodzero dzavo dzekuungana.
Asika hurumende inoti masangano akadai akaita sana Amnesty International anongoshanda achishandiswa nehurumende dzekunze dzakaita sana America nana Britain dzisingawirirani neZimbabwe nenyaya yemindai.
Handionisa kuti nyaya yechokwadi nekuti ukaona maitirani Amnesty International inopa mareport yenyika dzose kusanganisira nenyika idzidzo dzavanotaura dzinowanawo mareports anenge achitoratidzawo kuti dzindiri kubatirira kodzero dzevanhu. Saka handionisa kuti chokwadi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paamerican university vanga vari parunhare muno muwashington dc. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro weZanu PF muBritain vaNick Mangwana avanoti zviri kutaurwa neAmnesty International hazvina maturo.
Kutaura zvisina kana maturo kana mijaka. Kurasika chaiko chaiko kutaika kuyakuya kwatinoti kuomana ndokwakuitwa panapa. Nokuti kana vanhu vachitaura zvinhu zvisina kana basis vanogona kuva vane rimwe donzo kana zvimwe zvinangwa zvinoenderanawo nezvine zvinangwa zvavo vanovapa mari. Other than that, vatipe here pane mienzaniso yavatipe here zvavari kutaura.
Vari kutaura kutanga kuti bumbiro remutemo rakabvumiranwa muna 2013 harisati razadzikiswa.
Zviri kuitika pabumbiro nechekuti muri kuziva munhu wese ari kuziva kuti Zimbabwe iri kunetsaka nenyaya dzemari. And zvinotora mari yakawanda kuti mitemo yese ichoyo ialainwe nokuti zvinotora a lot of human resources neskill. Zviri kuitwa zvese izvozvo. Ichiri work in progress. So ndorapfuura chairo chairo makavanzwa mutungamiriri wedu mukuru anomirira hurumende muparamendi vamunangagwa vice president vachitaura kuti takuda kupedza tatosvika vachange vachipusha mabhiri akawanda zvikuru muparliament sondo nesondo.
Ko nyaya yavadzamarai
munoziva hakuna nyika isina unresolved crimes. Kuamerica kwaminako kuna anonzi macold case, makesi akabvira kudhara achimbotira kuresolvwa asati awandikwa kunzi chakaitika. Hakuna mubritain muno maarimo macold case, anotori neteam inomatevera. Vadzamara hongu tinosuwa kuti vadzamara vawanikwe, asi zvinganzi kozi kune crime isina kuresolvwa haisina kusolvwa nokuti crime yakaitika. Kana pane crime isina kusolvwa saka zvava kutoreva kuti nyika yaipa munhu hana aita crime isina kusolvwa. Aha varume, ngatizivo zvatinotaura.
Sachigaro ezano PF Britain vanik mangwana vari parunare ku Britain kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Renewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kuenda pamudyandigere nekuti kuramba kwavo vari panyanga kwayo kukonzera matambudziko munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vamangoma kuti tinzwe zvizere.
Zviri kuitika muzano PF zvimwe zvinoti gumbura chose nekuti zviri kuita kuti titadze kuona kuti zviri kuneka munyika zvinofanira kugadziriswa sei. Isusu sebato redu tinenge tichingoona kuti zviri kuitika muzano PF daiwa Mugabe vangoona vanotsira tozosangana naye kumaelection zvinoita kuti zvinhu zvigadzirike zvakanaka nekuti zvikuramba vachingoridzira masimba nekuti mwe yakwedzira hazvina zvazvinotibatsira. Tinongoramba tichingofunga zuva nezuva kuti pamwe nhata yachatobva kunyika pamwe nhata yachatobva kunyika kuvanhu votitanga kuridzira masimba asi kana taine anenge aitwatitara pavana inge tazoziva kuti taakutarisana naye kuti zvazviriye zvinoizvi zvekuti munhu wese anenge achifunga kuti aneka zvekuita zvekubvukirana.
Asika vamwe vamangoma vanoti vamugabe vakatobva kunetsana nekusagadzikana mubato rezanu PF nemunyika kunotowedzera.
Vanhu vanenge vachida kuti mugabe arambe aripo. Hakuna munhu asingafi, hakuna munhu anoenda. Saka zviri kureva kuti vamugabe vanofanira kuramba varipo kusvikira narini narini. Hazvikwanisiki, vamugabe vanofanira kuenda votsiyira munhu chigaro. Ndo zvinoita kuti nyika ienderere mberi.
Ko imiwo sebato muri kuita sei kugadzirira sarudzo dza2018?
Isu sebato tiri kufamba tichiona nhengo dzedu tichivakurudzira kuti vatsvage dzimwe nhengo tichigadzira mastructures edu kuitira kuti tisimbe.
Tochitarisawo tiri kuona paumbwa rimwe bato idzva apa riri kutungamirwa namai mujuru reZimbabwe People First. Makagadzirirawo here kushanda navo?
Haisi takagadzirira kusashanda navo. Vanhu vezanu havashandike navo pairohwa vanhu vetinge varipo, paipisirwa vanhu misha venge varipo, paidyirwa vanhu zvipfuyo zvavo venge varipo. Nhasi vakutanga kuti nekuti vatatsirwa uku vakutanga kuti vanofunga vanhu. Tinovaziva vanhu ava, havanei nevanhu, havana hanya nevanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Shoroma yemuAmerica vaDonald Trump ava vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica mubato reRepublican Party nezuro vakakunda zvine mutsindo musarudzo dzebato iri dzakaitirwa muNevada. Senator weFlorida vaMarco Rubio vanga vari pachidanho chechipiri vachiteverwa naSenator weTexas vaTed Cruz. Sarudzo dzimwe dzichaitwa nemamwe matunhu nemusi wechipiri. Zvinhu zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo muUganda umo muri kuitwa sarudzo dzemakanzura kutanga nhasi. Vanhu vashoma-shoma ndo vanzi vaenda kunovhota muguta guru renyika iyi reKampala. Izvo zvinotevera mutauro wakanyanya wakaitika pasarudzo dzichangobva mukuitwa dzemutungamiri wenyika. Va Ramon Castro, mukoma vembo wemutungamiri wenyika yeCuba va Fidel Castro nemutungamiri wenyika yeva Raul Castro vakashaya nezuro. Va Ramon Castro vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvino munyaya dzekodzero dzevanhu munyika zvichitevera zvataurwa mudare reSenate neZimbabwe Lawyers for Human Rights uye gwaro rapuriswa neAmnesty International. Masangano aya anoti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Chekwata cheHarare City chasimuka munyika nhasi chakananga kuMadagascar kumutambo wacho wechipiri weCAF Confederation Cup. Chikwata ichi chakakunda chikwata cheAS Adema 3-2 mumutambo wekutanga. Asi vagari vemuHarare vari kugunun'una kuti vanhu 43 vakatakurwa nechikwata ichi vakawandisa. Mukuzeya zvichemo zvevagari, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni.
Pane vakawandisa zvari kunyunyuta nerwendo urwu nemari ichashandiswa parwendo irworwu. Chiripo ndechekuti timu yedu yebhora haisisiri, tingati haisisiri kanzuru chaimo. Zvainoita inopuwa mugove wayo pabudget. Yaane mugove wayo webudget ndiyo yaichazoshandisa kuti apa tichatenga vatambi, apa tichanogara pakati tichidya zvakati vatambi vachigara pakati.
Mari dzese dzinoshandiswa nechikwata idzi dzinobva kukanzuru, pane vamwe here vari kubatsirana kubatsira Harare City uye yakakosha zvakadii muguta iyo chikwata chenhabvu icho chichi?
Sekuziva kwamunoita kunyanya vanoteerera zvenhabvu kune dzimwe nyika, kunyanya kunana United Kingdom, maguta makuru mazhinji ane matimu ebhora. Zvivari zvikwata zvavo zvotonenzine mazita akatanga ari maguta, umwe anozotengwa avo nevamwe vanozochinja mazita, ozochinja varibasati vachinja tanotsvekita mazita esana Manchester City ana Manchester United ana Leicester. Zvinenge zvine zhinji acho zvinokazvitarisira nhoroondo yadzo dzakatobva mumaguta. Chinhu chinodadisa kuva nacho, asi kukosha kwacho hakungakunde service delivery pachayo.
Mai vaguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kurova pamwe nekutsikisa manzi chiri kuBotswana, Tawanda Kasaira, uyo anonyozikanwa nezita rebasa rekuti Dr. Tawanda Benson, anoti ari kufara zvikuru nemukurumbira waawana nekambo kake kanetsa Uncongarable. Dr. Tawanda Benson anoti kambo aka katsemura mipanda yenyika dzakawanda sezvo ave kukokwa kunoimba munyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Mbiri yekambo kake iyi yakaonawo svondo rapera achikokwa kuzoimba pamusangano wakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika uye vari munyori muboka remadzimai muzano PF amai Grace Mugabe kuchiweshe mudunhu remashonal and central. Asi vamwe vanoti kambo aka kave kushandiswa mukuparadza marudzi emunyika sezvo kachiti mazezuru haakundike, izvo zvaive kushandurudzwa nevamwe vachiti mazezuru haatongeke. Asi Dr. Tawanda Benson, uyo ari kugara muHaberoni kuBotswana, anoti hanei nezvinozoiswa nevamwe munziyo dzake sezvo vanhu vaine kodzero dzavo dzekuimba zvavanoda. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro naDr. Tawanda Benson, takatanga nekuvabvunza kuti kambo aka kakauya sei.
Aiwa kambo anokongarebo kakangouya just from nowhere. Haisinziwe kuti yakafungwa bakunzi regaindinyore songa anonzi anokongarebo. Ranga ritori biti raigadzirwa pae, biti rogadzirwa, biti rogadzirwa, biti bvanakidza. Zvanakidza kudaro sevanhu vanga vangoro mumudhu wekunakirwawo kwakungotangawo nekungoimba anegongarepo, anegongarepo. Kwakutorekoda besi pae kwakuzotsvaga mashoko akanaka anonyatsokuita kuti akwene nzvere nziyo iyi ibude mune zvakanaka. Ndomhori rakangoti anokongarepo, hakana kurotwa, hakana kuitwa sei kana kunyorwa nemunhu, kakangouya tirimo zvedu mimi kubikira manzi.
Muri kuimba imi muri kunyika yeBotswana, asi muchitaura nezvekumusha zviri kutambirwa sei munyika yamurimo?
Ah, munyika munomu handidi kukuvanzira baba, munyika munomu ndinotonekwawo sevaimbo vemuno vatoriwo vahombe. Saka ndakangoti vakautambira nekuda kwokuti ndakauita nemazvo nemandorokwati.
Ko iko kumusha uri kutambirwa sei mhanzi wenyu?
Ah, kumusha zvazvo kunyangwe kuine ndingati kurwidzana muchirunga tinoti competition yevaimbi kana yemimhanzi. Aiwa baba, ndakapinda iyo kongi yakutoshandiswawo nemamwe mapato kutoshandiswa kutoona kutoti ah, vanotonyora kutoti handikongarebho maumbrella matishirt unoona zvezvakanyorwa kuti handikongarebho. Mumwe nemumwe mwana chai chai ari mudumba anokika kanzi konga konga nikongarebho, unoona kutokika mai vakutoti ah, mwana wangu akika anzwa kongi. Saka konga yakakonga Zimbabwe yese, it has conquered the whole Zimbabwe. Ndikangoti nziyo iya yakazuva kana kuti yakatora mukurumbira nekuda kwokuti iyo pachezvayo haikundiki, saka yakakunda nechekare.
Pane vamwe vakuti nziyo yenyu yakukanganiswa zvamanga makananga anazvo sezvo yakushandiswa mukuimba pamusoro pemarudzi emuZimbabwe, vamwe vachiisawo mashoko avanoda, muri kuzvitambira sei?
Ndandizoni ndikapindure ndichiti kudii, asi ndinofunga nziyo yogaisa ikaita mukurumbira nziyo iyaiya inoshandiswa munzira dzakasiyana-siyana. Toda kuzotsanangura pai panozonzi maZezuru kumberi hakundikane. Muno muBotswana munomu maZezuru mapostori anodaidzwa kunzi maZezuru nevanhu vemuno. Saka vanhu vanondikurudzira panyaya dzemimhanzi dzangu. Saka ndakazoimba ini ndichiti maZezuru kumberi uko kwatiri kuenda uko havakundikane, vanhu vakatokonga, vanhu vanotokonga, vanhu vakatsanangurwa nenziyo kunzi havakongeke, the unconquerable. Saka kungoti zvazvo pakazongoiti kungoo munyama wakashayikwa zvinhu zvakaita sezvizvi yatinoti interview seyandiri kuitwa inoi zvakashayikwa dai zvakawanikwa sezvizvi vanhu vari kunyatsonzwisisa nechekuti zvakamirira zvakadai. Saka ndomamirira akaita nziyo iyi.
Makaonekwa svondo rapera muchiimba kumusangano wemudzimai wemutungamiri wenyika vanove munyori weboka remadzimai muzano PF amai Grace Mugabe kuchiweshoko. Chii chakaita kuti munge muchipinda ipapo makakokwa here kana vari muri nhengo yemusangano wezano PF? Jekesai nokuti vazhinji vari kuda kunzwisisa ipapo.
Ehe, aiwa ipapo pakajeka zvapo, regai ndipa jekese. Ini ndiri muimbi ende zvandiri muimbi kudai o ndinoimbira vanhu, ndinoimbira munhu wese. Saka ini ndiri munhu akakokwawo kunzi a uyautiite sei, uyauti muchirungu anoti kublesa nenziyo yako yekuti handikongarebho nokuti vanoifarira. Ndakaenda ikoko ndisina kutarisa kuti ndadeidzwa naamai venyika, ndikati rega ndinonoimba. Ndikanonoimba ndikapedza kuimba kwangu ndikaenda. Kukokwa kwekutoti unotokokwa kunzi a uyautiimbire utoenda, potoitwa zvinotoitwa, potogadzwa zvinotogadziswa kunzi ndeite ndiendewo imba ikoko ndononoimba. Sakangoti ndo mhinduro yandingape pari zvino.
Mbotiroverai kaiko kakonga kakonga kakanetsa?
Regai ndikuroverai baba, hazvinetse. Ndikati ngo ndo ngo kongako ajizase zani kongarebho kongingo studio 7 anikongarebho ngongi studio 7 anikongarebho ngongi
anikongarebho
anikongarebho avakundikane
anikongarebho
tawanda
anikongarebho
avakundikane
anikongarebho
yebo yese.
Muimbi Dr. Tawanda Benson vari parunare mukhaberoni kuBotswana ne studio 7.
Oh, my Jesus is a Nigongare Pokongako. Makoto
Nigongare
Pokongako. Tell my father
Nigongare
Pokongingo. Konga Konga
Nigongare
Pokonga Konga. My Jesus is a
Nigongare
Pokonga Konga. And my Jesus is a
Nigongare
Pokonga.
Ngongi nzwisa yekambo anikongarebo kubva kuna Dr. Tawanda Benson sezvongo yedai apera rigaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vebato rezano PF voshora zvakare vakarwa hondo pamwe nevava vari kunze vari kutsigira chikwata chinonzi chinotungamirwa navamunangagwa. Sangano raAmnesty International rinoti Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu asi vezano PF vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Mavelous Muhlanganya uye naChris Gande.